This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 31, 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chakati agara kudaro zvakandidisha ndokubva ndaindwa nemini bhasirumu ndokunovhurirwa mvura inopisa ndokupiswa kunhengo dzinobara vanhu dzikutsva kusunuka kwese.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanopambwa kana kuti United Nations International Day of Victims of Enforced Disappearances. Vashandi vanodarika mazana maviri vakadzingwa basa kuchitungwiza voenda kumahofisi ekanzuru vachida mari dzavo. Veruzhinji munyika vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi kwokonzera kuti upenyu hwavo huvaomere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanopambwa kana kuti United Nations International Day of Victims of Enforced Disappearances. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vashora zvikuru nyaya dzekupambwa kwevanhu munyika dzakasiyana-siyana. UN inoti gore rapera kwakapambwa vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi mana nevatanhatu. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights nhasi ratungamira urongwa uhu muHarare. Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chimbwa vanoti hurumende haina zvakati tsvikiti zvairi kuita kudzivirira kupambwa kwevanhu. Blessing Zulu weStudio 7 avabvunza nezveurongwa hwanhasi uhu.
Zuva iri taricherechedza nekurangarirawo iyo vanhu vakati wandei muno muZimbabwe vakashayikwa nenyaya dzekusazikanwa kuti vanga vari kupi, vatingatizvo pachirungu enforced disappearances. Saka tangatinewo mhuri dzamaitai dzamara uyo asiri kuzivikanwa kwavari, tangatinewo zvine vamwe vakamboshayikwa asi vakazoita raki rekuwanikwa vakafanana naJustina Mukoko naNigel Mutemagau nanaitinanzvawana vachitaura kuoma nekunetsa kunoita nyaya dzeenforced disappearances. Takanyanya kurinangana neapo pazvinenge zvakonzerwa nehurumende.
Mungati here hurumende iri kuita zvakakwana kuti nyaya idzi dzisarambe dzichiitika?
Maonero edu hatingadaro nekuti tinoona kuti nyaya yeenforced disappearances inodzokera kubva kare chaiko kuna 1980 kusvika nanhasi. Kune vanhu panguva nenguva vakashayikwa.
Avanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chimbwa vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari muHarare. Blessing abatawo mumwe vakambopambwa nemapurisa pamwe nevesangano revasori muna 2008 vaFidelis Chifamba vekuBanget.
Ndakanga ndakavata mumba musi wa 31 October 2008. Ndobva vanhu vachindogogodza padzoo ndobva ndabuda kanzi atiri mapurisa anjaninjani. Ndikati manjomba mangu hamupindi, ndobva ndatovhara dzoo ndokiya. Ndokubva vapaza dzoo iyayo yomukicheni ndokupinda varume 6 vari armed nefuti. Ndokutanga kusecha mumba mangu ndokusecha ndokutora mamembo vangu neimwe yunifomu yandakabuda nayo ndakambe ndiri mupurisa ndobva tabuda ndopinda pamotikari dzavo nokuti vaingoti ukangorara mangwana kuseni wakutobitswa asi vana vangu vakatora 3 months vasinambondiwana
asi mairohwa here muri muusungwa umu
ndakarohwa kamwe chete kumount pleasant area kwakungoneswawo mune imwe imba inongovawo revenger house ndokuvata imomo mangwana acho ndokutanga kuitswa mapress ups ndinii vamwe vataiva navo vakadzi vatatu avakadzi vanga vasinganetswi nindiindainetswa ndapedza kuti mapress ups zvikanzi watsva ive endetokisa mudip series ndopindura nenini dip series kunogara mudip series neomu chakaita laki ndechokuti rakaramba kuzovhara musoro wangu wakanga wakakwirira kupfuura chivharo saka ndagara kudaro vakandibisa ndokubva ndaindwa nenini bathroom ndokunovhurirwa mvura inopisa ndokupiswa kunhengo dzinobara vanhu dzikutsva kusuka kwese
vachifamba vakambopambwa nevasori pamwe nemapurisa vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera Blessing Zulu abatawo mutevedzeri wegurukota rekuchengetedzwa kwemukati menyika vaziyambi ziyambi
sehurumende tinoita zvatinogona tikange vahama dzevanhu dzauya kwatiri dzikatiudza kuti hama yedu yaane mazuva akati kuti tisingaione tino mapurisa edu anoita tsvakurudzo maringe neinfomation yavanenge vapiwa nevanenge vachiziva kuti munhu akapedzisira kuonekwa pati uye akafamba sei votsvaga vachiseenzesa infomation iyo yavanenge vapiwa kuti vamutsvage sehurumende nyaya yaitaidzare mari tataura kawanda kuti vanenge vachiziva vane rimwe rekupe rungatibatsire kuti akafamba sei ngavauye vatiudze
asi mapurisa ari kuenderawo mberi achiferefeta nyaya
haina kuvharwa vachiri kutoferefeta nanhasi vakatomirira kuti kana pane anoziva akangovaudza chete vanoita basa ravo kuburikidza neconstitution yedu yezimbabwe yakavapa masimba ekuti vaite basa iroro
vanga vari mutevedzeri wegurukota rekuchengetedzwa kwemukati menyika vaziyambi ziyambi vanga vari parunhare muHarare neStudio 7 naBlessing Zulu weStudio 7 Direct from Washington The Voice of America VOA Vashandi vekanzuro yechitungwisa vanodarika mazana maviri nemakumi matatu vakamiswa basa svondo rapera nhasi vaungana pamahofisi ekanzuro iyi vachida kuti vapiwe mari dzemihoro dzavakanga vasina kupiwa kwemwedzi inonzi ingada kusvika kumakumi matatu mutungamiri wesangano revashandi Reverend Ephraim Katsina vanoti kanzuro yakapotsa pakutanga yamisa vashandi ava mabasa isati yavabhadhara mari dzavo dzayakanga isati yavapa Reverend Katsina vanoti nhasi vaedza kuita musangano nemunyori mukuru wekanzuro yechitungwisa vaGeorge Makunde asi hapana chinobatika chabuda mumusangano uyu vanoti vachasangana zvakare mangwana kukundikana kuwirirana votora matano ekuenda kumatare edzimhosva nemusi wechina svondo rapera kanzuro yakamisa vashandi ava mabasa ichishandisa mutongo wesupreme court wakabuda muna chikunguru kunyange hazvo mutungamiri wenyika varobert mugabe vakanga vasaina bhiri rekuvandudza mutemo wezvevashandi kuti uve mutemo nemusi wechipiri ngatinzwei hurukuro yataita nareverend katsina pamusoro penyaya iyi
kune vashandi vapiwa matsamba ekuti hakuchina mabasa asi chiri kushamisa ndechekuti vakota section law isisa existe yavari kuti common law yadziviswa napresident nemusi wechitatu ndo yavakakota vachipa vanhu matsamba musi wechina uyezve matsamba avari kupa vashandi haana mudhindo wekanzuro vari kungonyora matsamba vongoita signature yatown clerk then kutipa vanhu matsamba hapana kutaurirana hapana kutii nhasi vashandi zvavaita kuti vazoita hasha vakati zvakanaka kuti vawane mari yavo vaende kunobvunza mari yavo saka vauya pahead office ndokubva vatanga kubvunza mari dzavo vasi havana kuwana mhinduro inogutsa nekuti mukuru wekambani vatingati town clerk vabva vazotaura ivo kuti vanongokwanisa bedzi kubhadhara ma 3 months salary yoye maari ya zawa kusika kuma 26 months wati awangai kwa nise pare shino ya waru kwa nisa kubadara imari ya ma 3 months notice.
Saka mawiri rana kutii makwansa ere kuonana ne mnyori mkuru wa makunde
cho kwa ndaona na ndika pinda na umusangano uwe chimbi chimbi kusika kuono tijinga gadiris kwe sei asi mindiro zawo azikuguta nukuta wana mazuwa chayo wangari kutawara kutii vanga gono kubadara mashandi havana mari chaiyo ya vaina ayo pare zvino yatinga kwanisa kubadara mashandi.
Saka matano hapa ama kutora panya iyo
tive matano atunga kutora anosanganisira kuti tazotaurira naye kuti mangwana tofana kuona na tite musangano naye nemamwe makurukota ake tombogara pasi toona kuti pane tiri kubuda here ipapo kana pasina chabuda tatoisaka malawyers edu ari kutimirira kuti aendese nyaya kukoti tichichallenja dismissal iyoyo nemhaka yekuti pakakota common law. Then tine zvakare zvatinoda kutira kuita tinoda kuona minister of local government minister kasukuere tinzwe kuti vakaapprova here kudzimba kwavashandi uku kana kuti zvingori zvemusoro wecouncil munguva yatiri kuti zviri munyika hazvinamira zvakanaka in terms of economy.
Vanga vari mukuru wesangano rinomirira vashandi vekanzuro yechitungwiza Reverend Ephraim Katsina vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7. Takundikana kubata vamakunde kana omeya wechitungwiza vaFilipi Mutoti kuti tinzwe divi rekanzuro panyaya iyi. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti riri kushora zvikuru ongororo yakabuda kubva kugurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora inoti varairidzi vasina zvitupa zvebasa kana kuti matemporary teacher anosvika zviuru makumi maviri vachamiswa basa gore rinouya. Bepanauri Herald rakaburitsa mashoko ekuti ongororo iyi yavepo uye gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora vakati varairidzi vasina magwaro akakwana vacharasikirwa nemabasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe.
Iripoti yatinotaura isu sePTUZ kuti ine manyepo akawandisa, ine kusataura choko. Chopiri ndechekuti zvekutaurwa navadokora izvi. Hatingangoti nhasi nyukunu kwane 20,000 temporary teachers. Nekuti kagore rakapera takabvunza kuti matemporary teacher ari muZimbabwe mangani, vakatadza kuti taurira 20,000 ava vabva kupi. Isu tiri kuti hurumende ndainyatsobuda pachena, ngatirege kuburitsirwa maripoti ekunyepa anenge achingopuhwa vanhu zvinhu zvatinoda kugara pasi. Ndodavira kuti hurumende yedu kana iri hurumende ine chokwadi mukati, chinovatadzisa chii kuti vatiratidze tione kuti nyika ino zviri kumbonyatsofamba sei. Nepamusoro pekuti isu tiri kuona kuti izano vanhu vari kuda kujustifya zvavari kuda kuudza nyika yese nepasi rese kuti vakwanisa kubvisa vashandi vachinyepera vanhu. Nepamusoro pekuti isu hatiwirirani nekuti munomu tingazi mune 20,000 temporary teachers dzavari kuda kureplesa nequalified staff overnight. Ipo paine mutemo unenge uri kuda kuunzwa wekunzi munhu wese aburitswa basa kana asiri essential haasi kureplesa.
Tombokubatai muromo ipapo vamajongwe toti asika hazvizoita here kuti pawanikowo pachipiwa mabasa kune avo vanenge vadzidzira zvekuticha kuma teaching college pakabviswa vaya vanonzi matemporary teacher.
Pachirungu pane inonzi attrition, kureva izvo kuti pane vanokuvara vari kumabasa, pane vanofa vari kumabasa, pane vanoramwa basa. Vanenge vati ini zvindatadza izvi sezvinongoitika mumuwanano, mumwe anogona kuti ini pangu pakwana ndazvitadza zvepamusha uno enda. Ndozvinoitika vaya vatinenge tichiprodusa vaya vanenge vachienda vachinoreplesa variko vanenge vabuda ivavo. Izvi hatinangoti all of a sudden nhasi uno panonzi 20,000 tichava hadzisi qualified. Ngatidzokerei hurumende yedu ive honest, tine vanhu vane maqualifications anoita kuti haana basa. Vanhu ivavo vaita pachirungu vane experience, they've garnered enough experience, ndo vari kuprodusa mastudents ane literacy rate yekuti Zimbabwe iri kupombedzwa zvairi kuita izvi. Nhasi vanhu ivavo toenda
kwa vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Hurumende yaparura chirongwa chekuwanisa vanhu dzimba kuburikidza nekuzvivakira icho chinonzi Build Your Own House. vanhu vakawanda munyika vari kuchema kuti vari kubirwa mari nevanhu vanozviti vane mikana yekuwana nzvimbo dzekuvakira dzimba. Dzimwe dzedzimba idzi dzinozoguma dzaputswa nemakanzuru. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere.
Takatarirana nekuti kuwanza kwedzimba kuve kuri kwakajeka kunobatsira vanhu vakawanda. Kusava kunoita kuti vanhu vatorerwe mari yavasingazvizati yaseenzeswei. Zvinova zvino zvitadzisa kana mhuri dzinosara kudzizive kuchakaseenza vanhu vabereki vavo chii.
Tiri kunzwa kuti pane chirongwa cheBuild Your Own House chinenge chichifamba sei?
Chirongwa izvi chekuti tavamba kugadzira nzvimbo. Nzvimbo yatinayo kana kuvaka dzimba. Togadzira mugwagwa, toita mvura nezvidikanwa. Kwaakuchitengesera vagari vanoda dzimba mahousing agencies yemacity councils nekunational housing scheme vanonga chicontributa. Vowana dzimba dzavo dzekuti vagovaka nzvimbo dzavo dzekuti vagovaka dzimba dzavo. Iri pese yona zvikimu atichawedzera zvakare tenge chienda nepamba kwenguva kwandira makuvaka dzine dzimba anasinda mudzimba idzodzo uyezve vanokwanisa kuvaka dzimba dzepamusoro atinati mafleti zvino vatinge chiita sehurumende tichisenza pamwe chete nevanhu vedu vanotaia kuwana dzimba dzavo.
Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere vari parunare muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nhasi vasimuka vakananga kuAlaska muno muAmerica vaine chinangwa chekukurudzira vanhu kuti vachengetedze nharaunda dzavo sezvo kusaita izvi kuri kupa kuti mamiriro ekunze ashanduke. Izvo zvinonzi zvinopa kuti kunze kupisa zvakanyanya kunzvimbo dzaive nechando. Makurikota ekunyika dzinoti Britain, France neGermany adaidzira musangano wechimbi-chimbi kuLuxembourg kuti azeye dambudziko rakurisa revanhu vari kuedza kutsvaga rutsigiro munyika dziri mumubatanidzwa wesangano reEuropean Union. Vanhu vakawanda vari kufa mumakungwa vachiedza kunotsvaga upoteri. Nhasi muchikamu chedu chatinotaura nezveutano tiri kutarisa mashoko ekuti hurumende iri kutadza kupa vanhu utano hwakakwana zvopa kuti nyika nemasangano ekunze vabatsire nemari. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo paine rubatsiro rwekunze, mari yese iripo ishoma pane mari inodiwa kuti vanhu vawane utano hwakanaka nekurapwa muzvipatara zveveruzhinji munyika. Bazi rezveutano rinoti raida mamiriyoni mazana matatu nechidimbu yemadhora emari yekushandisa muzvipatara nekudzivirira zvirwere, asi rakapihwa mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuita izvi. Pamari iyoyi, mamiriyoni masere emadhora ndiwo achashandiswa nezvipatara zvese munyika zvakaita separire Nyatwa, Harare, Masvingo, Mupilo nezvimwe, uye mari iyi ishomanana chose sezvo zvipatara izvi zvaida mamiriyoni zana nemakumi mana nemanomwe emadhora $147 million pagore rino rese. Vachitaura pamusangano weHealth Forum wainge wakarongerwa vatapi venhau nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, mumwe mukuru anoona nezvemari mubazi rezveutano vaMartin Matongera vanoti mari yakapiwa bazi ravo ishomanana uye inotadzisa kuti bazi ravo nezvipatara zvese munyika kushanda sezvinenge zvakatarisirwa neveruzhinji. VaMatongera vanoti kunyange hazvo pachitarisirwa kuti zvipatara zvichawana mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora pamari inobhadharwa nevarapwa, vanhu vakawanda vari kutadza kubhadhara nekuda kwekuoma kwaita upenyu, uye kusvika pakati pegore zvipatara zvese zvange zvawana mazana maviri ezviuru zvemadhora kubva kuvanhu vanenge varapwa. Mukuru wesangano recommunity working group on health Vaitai Rusike vanoti zvinonyadzisa kuti mari zhinji munyaya dzeutano yave kubva kunze kwenyika. Vanotiwo zvekusakochesa nyaya dzeutano zviri kuitwa nehurumende zvave kuita kuti vanhu vafe nezvirwere zvepasi pasi zvinokwanisa kudzivirirwa.
Nekuda kwekuti hatiri kuisa isu mari yakawanda kuutano, tiri kuona vana mai vari kufa apo vanenge vakazvitakura. Tiri kuona zvekare vanhu vari kufa nezvirwere zvakaita semanyoka zvisingatarisirwe mukore uno watiri kurarama, kuti munhu anga achifa, especially vanhu vari kufa vakawanda kudaro nemanyoka.
Sachigaro wesangano raana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Rutendo Bonde vanoti hapana chakaipa pakuti shamwari nemasangano ekunze abatsire nyika, asi hurumende inosungirwa nebumbiro remutemo wenyika kuti iwanise vanhu vese utano hwakanaka. Vanoti zviri kuitika hazvina kunaka uye nyika inopinda mumataisireva kana masangano aya nevamwe vanobatsira vakarega kupa rubatsiro urwu. Mari inobva kunyika nemasangano anobatsira haishandiswe pese pese uye inouya ine zvinangwa, uye masangano aya anouya achitaura zvirongwa zvaanoda kutsigira. Semuenzaniso, sangano reGlobal Fund rakati richashandisa mamiriyoni 10 emadhora muzvirongwa zvemalaria pamwe nemamiriyoni 6 muzvirongwa zveHIV and AIDS. Hurumende yeAmerica inoshandisa mamiriyoni emadhora akawanda pagore rega rega pazvirongwa zveHIV and AIDS pasi pechirongwa chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR. Vagari vemuHarare vanoti zviri kuitwa nehurumende hazvina kunaka uye yave nguva yekuti ichitanga kukoshesa nyaya dzeutano. Vanhu vakawanda munyika havana insurance yeutano kana kuti medical aid, uye vanoshandisa zvipatara zvehurumende kana zvemachechi. Pavanhu vese mamiriyoni 14, miriyoni nechidimbu ndivo chete vane medical aid vanokwanisa kuenda kuzvipatara zvepamusorosoro munyika, izvo zvinosiya vazhinji vachienda kun'anga maprofita pamwe nekuzvipatara zvehurumende zvisina mishonga vakoti nana chiremba vakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nhasi tiri kuparura chirongwa chinotarisa magariro akaita vanhu munharaunda dzavagere, tichitanga nekutarisa muHarare. Veruzhinji munyika vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi kwakonzera kuti upenyu huvaomere, kunyange hazvo hurumende ichiti ine urongwa hwakasimba hwekuvandudza upfumi hwenyika. Mutoro wedu wenhau Thomas Tripasi akataura neveruzhinji muHarare ndokuti panyaya iyi.
Vanhu vakawanda munyika vanoti upenyu hwavaomera zvichitevera kuondomoka kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika. Mumwe wevanhu ava vaGodfrey Banwa, vanogara mumusha webudiriro muno muHarare, vanoti vakabudirira muzvidzidzo zvavo zvedevelopment studies pane imwe yunivhesiti yemuno, asi vanoti vave nemakore matatu vagere kumba. VaBanwa vanoti vava kuswera vachigeza motokari dzevanhu mudhorobha kuti vakwanise kuchengeta mudzimai wavo nemapatya avo.
Nyika yedu yaoma iyi. Ezvinezvi chikoro chiripo, mapepa aripo. Bati kuti utsvage basa hakuna kuvariruwanika basa.
Muzvare kudzai Chiwanza vanogara kuSouthton vanoti kuoma kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika, kwanyanya kuomera vanhukadzi, vachiti chipfambi chizhinji chiri kuitwa munzvimbo dzakawanda munyika chiri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika.
Pari zvino upenyu hwatiri kurarama hwatiomei, nekuti tikatarisa mararamiro edu yevanhukadzi zvinhu zvinenge zvaoma. Zvakafanana nekumacolleges, vanasikana vakuenda kunoita chifambi kuti vange vanokwanisa kuwana mari yekuti vatenge masanitary pads nezvimwe zvinoita kuti vabatsirikane pakurarama.
Nekuda kwekuoma kuri kuramba kuchiita upenyu, vanhu vazhinji muHarare vave kutsvaga zvinhu zvingavararamise. Amai Gertrude Govere vanogara muGlenora vanoti mushure mekuenda papenjeni makore mashanu apfuura, vakaona zvakakodzera kuti vatange kuswera vachitengesa matohwe, tsubvu pamwe nemasau mudhorobha, vachiti penjeni yavo ishoma zvikuru zvekuti havakwanise kuteerera imba yavanogara nemhuri yavo.
Mhuri yakaomerwa. Vana kuchikoro izvo pazviri kuvhurwa hatizoti tinodii, tinotengesa kudai tiri mavhendi.
Amai Govere vanoti vanobva kumamisha vachivahodhesera michero yavanotengesa, vanenge vakatarisirawo kuwana chouviri pamichero yavo, asi nguva zhinji vanogara vakashaya mari yekuvapa, sezvo vachiti mari inenge yaperera mukubhadhara mafaindi kukanzuro yeHarare, iyo isiri kubvumidza vanhu kuti vatengesere kunzvimbo dzisina kutarwa. Vanoenderera mberi vachiti havasi kuda kuenda kunzvimbo dzakatarwa nekanzuro idzi, vachiti mari yavanowana mukutengesa kwavanoita haikwane kuti vabhadhara mitero kukanzuro pamwe nekuchengeta mhuri yavo. Vafara ikabesha vanogara kumbare vanoti vanoswera vachitsvaga chero munhu anenge achida kubatsirwa kutakura zvinhu pamusika kuti vawane chouviri. Vakabesha vanoti havana chavari kuona chiri kuitwa nehurumende kuedza kugadzirisa upfumi hwenyika.
Mwana wamai vangu, kuti nditoziva ndozvigona sei ndee ndichitonyepa nekuti tokurarama kunge shiri.
Vamugabe vakaudza nyika svondo rapera kuti hurumende yavo ichashanda zvakasimba kusimbaradza nyaya dzezvekurima kuitira kuti upfumi hwenyika husimukire. Hurumende yavo inoti chirongwa chekuvandudza upfumi hwenyika cheZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti Zim Asset chikazadzikiswa chinogona kusimudzira upfumi hwenyika uhwo hwagwadama. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe ikasawana chikwereti chimwe chakakura kubva kunze kugadzirisa upfumi, acharamba ari manyautsa mukanwa chembere kurota ichiyamwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tinotenda Chiripasi. Vateereri, mangwana tichaenderera mberi nechirongwa ichi. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa achitipa hurukuro yaainayo nevagari vekunyamakati kuKariba mudunhu remashonaland west. Teererai hurukuro iyi pano paStudio 7. Zvichakadaro, Zimbabwe iri kuedza kukwezva yemabhizimusi kuMilan kuItaly ichitungamirwa negurukota rezvemaindustry vaMike Bima. VaBima vaudza Studio 7 kuti urongwa hwavo huri kufamba zvakanaka. Munhau dzedu dzemitambo, makwikwi eCastle Premier Soccer League atsvuka ropa kwasara mitambo mupfumbamwe chete. Chicken Inn, Dynamos neFC Platinum ndidzo dziri panhongonya, asi kune zvimwe zvikwata zviri kumucheto zvorwa semvumba kuti zvisanyure zvichienda kuDivision 1. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mushure memitambo makumi maviri nemumwe chete uyezve kwasara mitambo mipfumbamwe, chikwata cheChicken Inn charamba chiri pamusorosoro pekasolaga Premier Soccer League mushure mekurova Highlanders 3-2. Kukundwa uku hakuna kufadza vatsigiri vebhoso avo vaimba nekunyomba muraridzi wavo Bongani Mafu apo pakapera mutambo uyu. Asi vatsigiri veChicken Inn vakapemberera zvikuru mushure mekunge Misho Katsvairo arova mambure apo muridzi wepembe anga ave pedyo nekuridza kuti mutambo wapera. Chibodzwa ichi chakasangana nemhemberero huru mushure mekunge Magamecocks anzwa kuti Dynamos yakundawo zvekare.
Chishuvire chakuda championship kana zvazorambo zvine zvaramba but ndozvo zvatakanyanyotarisira but.
Chikwata cheFC Platinum chave pachinhano chechitatu nemapoints mashanu pasi pechikwata chiri kutungamira cheChicken Inn ichocho. Izvi zvinotevera kuenda kwavakaita nekunokunda chikwata cheTriangle kuGibbo Stadium mutambo wanezuro. Izvi zvasiya zvekare vari point imwe chete pasi pechikwata cheDynamos icho chiri pachinhano chechipiri. Chikwata chanomeni mapeza cheFC Platinum ichochi kana kuti kugona kunenge kudada chikakunda Chicken Inn neDynamos mumutambo yavo, uyezve Dynamos neChicken Inn dzikaita mangange, mamani bags anoenda pamusoro pemakundano aya. Mutambi wavo ane mukurumbira Brian Muzondiwa anochirangwa chavo ndechekutora mukombe wakakosha weligi uyu.
Tine mufaro mukuru zvekuti ticharamba tichitsigira chikwata cheDynamos, nekuti chikwata cheDynamos takabva nacho kure kubva kuna ana baba vedu kusika patiri izvezi, ende vana vedu zvekare vacharamba vachitsigira chikwata chei, chikwata cheDynamos.
Asi vanotevera Dynamos vanoti mukombe ndewavo. Vamodikai Mapondera vanoti vari kufara zvikuru nekukunda kwavakaita Haumain 1-0 nezuro kuRufaro Stadium.
League takagara takatotaurwa namusiki Jehovah chaiye kuti no, chikwata cheDynamos chakatotora league kare kare chisati chatombotamba nabvu iyoyo.
Tinotenda zvikuru mutoro wedu wenhau Michael Kariati. Vateereri, musakangana kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nezvezuva reUnited Nations kurangarira vanhu vanopambwa kana kuti UN International Day of Victims of Enforced Disappearances. Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe ibatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanopambwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai mina Chris Gande namavelas Muhlanganya uye vachikupai nhau murimi rwechirungu.